Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kukwekwe kuMidlands uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyangwe hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato reZANU-PF dzine mufananidzo wavamunangagwa. Ivo vamunangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana pasine mhandu.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANU-PF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANU-PF ndoine nhoroondo, ndoyakasunungura nyika ino, ndoinopa rugare, ndoyatinofamba nayo, ndoinoda runyararo, ndoinoda kuwirirana, ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANU-PF icharamba ichingotonga, igongotonga, ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANU-PF. Tichingovatonga asi toda runyararo. Haleluya! Well, haisi ZANU-PF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vamunangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita kambeni rale yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana-siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibhiro yebato iri vamunyaradzipowo mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an anchorman.
Vamunangagwa vatiwo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa.